Ichokwadi Mngoma Blessing kuti tsamba yemari ikozi ema members of parliament AMDC alliance yauya mudare reparliament ichibva kuMDCT. Asi chandinoda kutaura kuruzhinji rweZimbabwe ndinoziva vazhinji vari kurwadziwa, vazhinji vari kuisa mamessages, vazhinji vari kufona. Ndoda kuti kwavari musatambudzike, musaora mwoyo.
Kose muchiti vatsigiri venyu havafanire kuora mwoyo?
Ini ndaizviziva, it was long overdue. Chandaiziva kuti ndichadzingwa, chandanga ndisingazivi chete ndechekuti ndichadzingwa zvarini, asi ndanga ndakazvigarira ende ndazvitambira. Chandoda kuudzai kuvanhu vazhinji vakateerera ndechekuti politics haiziriye mudumbu mangu. Politics is not for my stomach. Politics ndevanhu vari kunze, ruzhinji rwakatituma kuti tizoenda kuparliament. Saka ini ndaona zvakanaka to be a principled woman kuti andizotengesi struggle nekuda kwekugara muparliament. Nekuti kugara kwangu muparliament ruzhinji rwuchitambura hazvisiri izvo zvido zvandingafungidzira kuti zvingadiwa nevana veZimbabwe. Kana maona MDCT yakuramba ichidzinga makanzura, maMP, masenators nemaPR, kureva kuti vanhu vagumirwa nepfungwa.
Ko sei muchidaro?
Uyu ungori nyaya yeshaisano, nyaya yekuvengana, nekuti kubvunza nyaya chaiyo chaiyo hapana pangaita nyaya. Kana iri yezita, zuro ndizona vanga vakuti MDC Alliance. Saka nhasi uno vakudzinga zveMDC Alliance ndopanotaridza kuti hapana chimwe kudzinga kwekuda kuisa hama dzavo. Kunova kunorakidza kuti havaziri politics dzekuda kuseva Zimbabwe, asi politics dzedumbu nepolitics dzekufadza pachezvavo.
Asika ivo vari kuti ndo vane kodzero yekuita izvi sezvo zviri izvo zvakatarwa nedare.
Hakuna asingazivi kuti patakanovhota MDC Alliance ichibva mupfungwa dzababa Mogeni Richard Tsvangirai, yakasiya mapato akawanda ikasarudza kuti tinge tiina president achanomira angari advocate Nelson Chamisa. Makanzelazi aripo, maMPs aripo, nhasi uno ndo yaakurwiswa. Asi chandoda kudza kuruzhinji rweZimbabwe ndezvekuti nyaya hapana pairi. Nyaya ndeyekuti ZANU PF yaona zvakanaka ikaona kuti chinganaka chii, iconfusion kuMDC. Saka regai nditi kuvanhu, isusu ngatisatarisa confusion yauya. Let's focus mutunhu kanga waakurema, waakutsura mateu. Ende ndinodzokorora zvepa language yandinogara ndichitaura yangu yandakaberekwa nayo yechindau, kuti handibvi munzira ngedutu, handizovhundutswi nemhepo. Nekuti chandoziva ndechekuti dutu parinosimuka rinosvika nguva yekunyarara. Chero mubhaibheri chaimo chaimo, bhoti paranga raakunyura rine time yarakanzi namambo Jesu, be calm, rikadzikama.